Nasi ndozwa rabuda ma candidates nyika yose vachamirira ZANU-PF kuma primary elections kubva kuma councils, ku national assembly, ku senate. Tiri kureceive ma reports. Kune vamwe vanofunga kuti ma CV avo hana kusvika. Kune vamwe vanofunga kuti vakadzvanyirirwa in the selection process. Saka musangano waka set up committee inohedhewa na, in fact takaforma inonzi electoral commission iri kuhedhewa na National Political Commissariat General Gage. Ndivanenge vachitarisa macomplaints esari kuuya voona kuti zvakafamba sei. Pasina kufamba zvakanaka pese pari kugadzirwa nomusangano.
Asi zvingava zvikonzero zvipi zvingaite kuti munhu anzi hauna kubudirira kuti upinde musarudzo dzemaprimary?
Kuna vamwe vanofunga kuti maCV avo aifanira kudepositiwa palocal office yemusangano kunobva munhu. Saka kuna vamwe vanofunga kuti maCV avo haana kuunzwa kuti azoongororwa navakuru. Vazhinji ndivari kunyanya kukomplaina yavo kuti ndakanda CV yangu ku district office asipabuda mazita apa inoratidza kuti CV yangu haina kusvika kuvakuru. Ndozvi zvinji zviri kucomplaina vanhu. Hameno zve zvaitika kuma districts kwave kobuda kumwe anofunga kuti ndikaendesa iuyu anozononditorera chigaro obva ainzengesa. Asi musangano wedu une democracy nama structures anosvika pasi. Saka munhu wese anenge akadaro vekomisariati vedu vanoinvestigata. Takaita an independent electoral commission inoinvestigata nyaya dzose dzoziona kuti munhu anga achikwalifya here, chii chakaitika kuCV yake. Kana vaona kuti pane zvakakanganisika anodzorerwa kukondesa navamwe. Kana kuri kuti wanga asingakwalifyi anotsanangurirwa, oratidza zvikonzero zvakaita kuti asakwalifyi.
Ko vamwe vanenge vasina kuendesa maCV vamwe maune vachaitwa sei?
Tichatora disciplinary action, hatidi chitsotsi muZANU-PF. Tisu bato rinotonga, patofanira kuratidza kuti demokrasi inofamba sei. Saka matsotsi hatidi musangano yedu. Tichatora action against all those makesi anenge apruviwa kuti pane chitsotsi chei chakaitwa.
Kuva muongo chema-chemawo kuti vari kurambidzwa vachinzi hanzi ndevechikwata cheG40.
Unenge uchingotariswa kuti uri lawyer kumusangano here, ende chibva nemarekomendation anobva kuvaunoshanda navo. Hakuna munhu akarambidzwa as long as ari munhu womusangano, hapana akarambidzwa kukondesa maelection.